Mumwe wevanhu vanotengesa nhumbi dzekupfeka vaWisdom Makadhi avo vakakwidzirwa mari yeresinesi kubva pamadhora mazana maviri nemakumi mashanu kusvika pamadhora zviuru zvitatu nemazana manomwe emabhondi pagore vanoti mari iyi yakawandisa zvikuru kunyange ichibhadharwa zvishoma nezvishoma. VaMakadhi vanoti havanzwisise kuti sei mari yakakwidzwa zvakanyanya kudai.
Ivo vari kungoita kama up nemafigures. Kana wakunzi wewo bhadhara 3,700 income yacho inenge yakambowanda sei zvekuti unga yes we understand kuti mari yacho inobhadharwa zvayo inospredwa pagore but nemabhizinesi atiri kuita hazvibudi because most of us we are doing hand to mouth kungobata kamari nokuisa pamuromo nokubhadhara zvimabhills.
VaMakadhi vanoti kanzuro inofanirwa kutanga yataurirana nevemabhizinisi vasati vangokwidza.
Dai vachimbotanga vaconsulta the business community first, vakambotanga vamboticonsulta first toona kuti zvinobuda here.
Mumwe anotengesa zvekudya mumigwagwa amai Mavis Kavia vanoti havarege kutengesa mumigwagwa sezvo vasina zvimwe zvinovararamisa. Mumiriri wevanotengesa munzvimbo dzakatarwa nekanzuru vatapiwa mahwandavaka vanoti kanzuru iri kuita zvakanaka nekubvisa vanotengesera mumigwagwa zvikuru sei pamikova yezvitoro vachiti ivo zvinovanakira kuti vatengerwe sezvo vachibhadhara mitengo kukanzuru.
Exchange yakanaka zvisingaiti nokuti isusu tinokutobhadhara. Saka maclients mazhinji anenge achingobatana nemurodhi mumwe havabhadhari. Vanhu vanenge vachingochengesa zvisi pamutemo zvisakaiswawo panzvimbo dzi pamutemo saka tinobhadhara. Tinoda kuti maclients ave kunotwane mari yekubhadhara. Kukanzuru. Saka kubvisa kwavaita vanhu kwauri kuita vanhu ikoko kwakanaka chaizvo kwatirisi.
Mutauriri wekanzuru yechinhoi vatichawana mulauzi vanoti mari iri kubhadhariswa vezvitoro ndiyo yakatarwa pakaitwa bhajeti kupera kwegore rapera. VaMulauzi vanoti rimwe dambudziko rinoita vemabhizimisi nderekuti havaende kunopa pfungwa dzavo panoitwa bhajeti.
Zvinhu zviri kungokwira zuva nezuva asi isu sekanzuru tinoita hatinoti izvo mabudget consultation. Patinoita budget consultation tinotarisira kuti vanhu vange vachiuya vachipa maobjections avo asi zvikuru satiri kuona kuti vazhinji vebusiness community yedu havazouyi vachizopa maobjections avo kana kuzoita inspection patinovhura budget redu for inspection tisati tariendesa for approval. Saka izvozvo zvinogona kunge zvaakuita kunge if mitengo iye yakwirisa stereka zvinhu zvatinenge takaisa pabudget pedu.
VaMulauzi vanoti vanotarisira kuti mari idzi dzibhadharwe kamwe chete kuti mari yacho ivashandire asi vanoti vane zvichemo vanogona kuenda kumahofisi avo kunoita urongwa hwekubhadhara hunonzwisisika.
Zvinenge zvakanaka kuti ibhadharwe kamwe chete nokuti ikabhadharwa kamwe chete inobatsira. You know, a whole is greater than the sum of its parts. Saka inogona kubatsira panguva iyoyo asi kana pane vane zvichemo zviri genuine vanokwanisa kuuya kumahofisi edu ekanzuro vogara pasi votaura kuti vanezenge vachibhadhara sei. Tinenge takatarisirawo zvakare kuti pavanoti pangavatipewo position realistic.
Kanzuro yechinhoi yakakwidza mari yemarezinesi ezvitoro zvemabhizinisi madiki kubva pamadhora mazana masere kusvika pamadhora chiuru nezana remadhora uye vemabhizinisi epakati nepakati kubva pamadhora mazana maviri nemakumi mashanu kusvika pamadhora zviuru zvitatu nemazana manomwe emabhond kana RTGS. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.